Sangano National Council ndo sort of platform rombe kukura zese kana kusina Congress. Saka tasangana nasi kuBulawayo as leadership MPC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Saka tatendrana kuti gore rino rangeri gore rangeri richinirwadza vanhu vakawanda muZimbabwe. Tatendera kuti sesangano reMPC tichaendera mberi tichichema nevana veZimbabwe vese tichitoti gore riri kuuya here tichatogwa nemasimba kuti hurumende yodzvanyeredza tibude muhurumende nekuti tishande nevanhu veZimbabwe kuti tivake Zimbabwe itsva.
Izvi munozvikwanisa sei?
Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans, mastakeholders vamwe tichishanda pamwe chete kuti ngativake Zimbabwe pamwe chete. Tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue, tichishanda nemamwe maZimbabweans tichivake a new Zimbabwe.
Izvi zvinoreva kuti bato renyu rinenge richibatana here nevari mupolada?
Sangano reMDC haritofa ratatenda even one meeting yepolad. Polad kutamba nevanhu ndo inonzi nhambetambeyo. Saka isusu hatitevedzeri zvinhu zvana polad. Kota inonzi National All Inclusive Dialogue, tireva kuti mapoka ese evanhu vakakosha muZimbabwe ngavauye pamwe chete tivake nyika tiri pamwe chete.
Saka vachamisa vataurawo here nezvavakataura navambeki kusangano renyu?
Hongu, Advocate Nelson Chamisa, President, vataura kuti seMDC ticharamba mberi tichitaura nenyaya inonzi National All Inclusive Dialogue, ticharamba mberi tichitaura navapresident Mbeki nevamwe vakadaro. But zvatinoda kukoshesesa seMDC ndezvekuti hatidi nyaya inonzi yeGovernment of National Unity, bodo hatiidi zvachose. Toda inonzi transitional mechanisms, ichireva kuti hatingotenderi vanhu vemapato epolitics chete, toda vanhu vese veZimbabwe kuti vashande pamwe chete for 2 to 3 years tichigadzira muchirungu zvinonzi comprehensive reforms kuitira kuti kuite free and fair election muZimbabwe. Saka ndo nyaya yakamirirwa nevanhu veMDC.
Saka nhasi misangano yenyu haina kukanganiswa nemapurisa?
Hatina kudombona even one mupurisa tapara zvachose. Ndozvo anofanira kuita mazuva ese, haikona zvakaita nezura izvi. Saka tiri kuti seMDC mapurisa munongouya kana makoka chete, musangouya kumusangano yebato revanhu. Saka tatenda zvikuru kuti nhasi hatina kuona mapurisa.
Tiri kunzwa kuti pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita manheru ano, ndezvipi izvi?
Izvozvi mutungamiri vababa Advocate Nelson Chamisa vari kutobatsira maelderly members of community kuti vavape maChristmas hampers. SMDC tiri kuita inonzi Social Community Initiative, tichiti Christmas regore rino vanhu vakawanda vanenge vachitambura vasingafari nemamiriro ezeeconomy. Saka president vautobatsira ipapo some of the elders and then manheru manheru chaiko tine imwe inonzi Presidential Charity Christmas Dinner, ndiye ichaitika iyoyo Christmas Dinner. Vanhu vese vanoda kuuya ikoko, uyai tinenge tichipemberera Christmas na President Advocate Nelson Chamisa.
Iri kuitirwa papi?
Iri kuitirwa panzvimbo inonzi Shumba Lodge iri kumunzira uchienda kuGwanda uko kusaninyo.